Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 31/2024. Makatirira ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhasi vangu ndongovakurudzira kuti ngatirambe takabatana. Rudo rwamakatadza kwandiri rutadzei kunamwe vese vari kutambudzwa. Zvakare ndoda kutenda bato reJob Scholar Solidarity Movement nebasa guru ravakaita.
Studio 7 yoita hurukuro navaJob Scholar avakaburitswa mutirongo nezuro.
Tinoona kuti chakakosha kuti vana vazive zvavari vachiri vadiki vasari vamhandara nemajaha. Kuti pamanozosvika pakunziva mhandara ave jaha, agare ari munhu ari kuziva zvaari, anoziva kuzvibata, kuzvichengetedza.
Ongororo yaburitswa nhasi nehurumende nemasangano akazvimirira oga inoratidza kuti vana vakawanda vari kubatira pamuviri vasati vabvazera. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi eAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scholar avo vakaburitswa mujeri rechikurubhi nezuro vanoti vari kuda kumbotura befu vasati vaona kuti votora gwara ripi mune ramangwana ravo munyaya dzezvematongerwo enyika. VaScholar pavabvunzwa nezvekuti vari kubatana nevari kuzviti munyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change vaSengezo Shabangu sezviri kubuda pane mamwe madande mutande vati havatombovazive. Mutoro wedu wenhau Mulondolozi Ndlovu aenda kumba kwavaScholar kuchitungwiza kunotaura navo akatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii nerutsigiro rwavakawana vari mujeri.
Mazvita nokugona kwamakaita basa makamira neni mose imi vana veZimbabwe vari muno munyika yeZimbabwe nevari kunze kwenyika. Makamira neni zvakagwinya ende ndinokutendai. Hakuna zvimwe zvandikakwanisa kuti ndikupei. Chamakakwanisa kuita ndechokuti makaramba muchiita kuti nyaya yangu igare iri mukati mematare epasi rino rose. Kechipiri makabatsira mhuri yangu magonero amakanga muchiita in small and bigger ways muchibatsira mhuri yangu for them to be able kuti vave vanondivigira chikafu kujere kwananga ndiri uye kuti vana vangu vakwanise kuti varambe vachinda kuchikoro. Dai rwanga kusi rudo rwenyu ndanga ndisingakwanisi kuti ndigova nokugatsikana nokushungurudzika kwanga kusvika mhuri yangu.
Vamwe vari kunetseka kuti makaisirwa chef pachikafu chenyu. Ngatsanangura nyaya.
Ndakaisirwa chef ndikarwara zvikuru kwazvo ndiri mukati metrongo. Pamwe ndikasvika pakubudisa tsvina yakanga ine ropa. Asi chiripo ndechokuti ndakazodana chiremba wangu wokunze kwemajere akauya akandirapa akandipa mushonga ndikarapwa. Saka pari zvino ndino urongwa hwekuti ndotariswa nokuvhenekwa kuti zviro kwazvo mumiri wangu wakamira sei. Kune dzimwe nyika kune vavolontia kuti toda kuti tikubatsirei kuti muvhenekwe tione kuti kugwara kwamakaita kwakamira sei. Kuna vamwe vakandiona pamavhidhiyo nezuro manheru andakatorwa nevanhu vakauya achinditora pandakabuda mujere vachiti ha tiri kuona sokuti maonero atakuita ganda rainu nemamiri amakaita kuti pane zvatiri kuona kuti zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Uyai kuno tikubatsirei tikuvhenekei tione kuti hamuna kurwara here.
Asi kurudzira mukupa vana veZimbabwe tangisatsana nenguva yatirinde kuti
vanasi vangu ndongovakurudzira kuti ngatirambe takabatana. Rudo rwamakatadza kwandiri rutadzei kunamwe vese vari kutambudzwa. Zvakare ndoda kutenda bato re Job Scholar Solidarity Movement nebasa kurura vakaita vamasara ure netimu yavo vaobed masara ure netimu yavo vakaita basa rinoshamisa munyika sezvo muchiziva kuti ndanga ndarashwa navanhu vese vandanga ichitarisira kwavari kuti kungabva rubatsiro pavakatanga kutora basa iri re Solidarity Movement vakaita zvishamisa vanhu vese nepasino rose vakatanga kusumuka muwandu hwavo kuya kuzoparutsigiro saka ndinovatenda vakomana nevasikana veJob Scholar Solidarity Movement nebasa ravakaita hatisi kuzoparadza Job Scholar Solidarity Movement nokuti handizivi kuti mivengo wangu ari kundirongera zvipi saka ndezvokuti haungati mauto chichetai zvombo pasi nokuti hondo yapera aiwa bodo hatizivi kuti mivengo ari kuronge zvipi.
Vaimbova miri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scholar vachitaura naMlondolozi Ndlovu weStudio 7 vari kuchitungwiza. Hurumende yakabatana nesangano reUnited Nations Population Fund nemamwe masangano anoshanda akazvimirira. Nasi aburitsa gwaro rinoratidza kuti vanasikana vakawanda vemuZimbabwe vari pasi pemakore gumi nemanomwe vari kubata pamuviri uye vamwe vavo vari kuzoshaya vachisununguka vamwewo vachiedza kubvisa pamuviri. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
UNFPA nemamwe masangano aya vakaita tsvakurudzo yekuona kupararira kwaita dambudziko revana vari kuita pamuviri vasati vabva zera pakati pegore ra2019 nera2022 mumatunhu matanhatu enyika. Mukuru anoona nezvetsvakurudzo musangano rakatungamira tsvakurudzo iyi reCenter for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe muzvare Zivai Mupambirei vaudza Studio 7 zvimwe zviri kukonzera kuti vanasikana vabate pamuviri vachiri vadiki.
Takaona zvakare kuti kuoma kuri kuita zvinhu munyika yedu yeZimbabwe kuri kukonzera kuti vana vange vachida kuwedzerawo mari iri kuwanikwa nevabereki vavo. Izvi zvaita kuti vana vange vaakutengesa mumabhizimisi, vaakutengesa pamigwagwa, zvinova zviri kuvaisa panjodzi yekusangana nevanhu vanozovabunikidza kana kuti ivo vanopedzisira vaakutengesa kuonye nekuda kwavo pachavo. Takaona zvakare kuti vana vamwe vaakushandisa zvinodhaka zvichizokanganisa kuzvidzivirira kwavanokwanisa kuita panyaya dzepabonde.
Vachitaurawo pamusangano mumwewo mukuru weUNFPA muZimbabwe muzvare Miranda Tabifo vati vanasikana vemuno vanoda kuchengetedzwa nemunhu wese zvake.
Idambudziko guru riri muZimbabwe riri kusangana nevasikana rinoda kugadziriswa. Kubva kuvabereki kusvika kuvanhu vari munharaunda panoda kushanda pamwe chete. Tinotenda hurumende iri kushandidzana nesu uye isu tinovimbisa kuramba tichiisa simba kuti mwanasikana wemuZimbabwe achengetedzwe.
Tsvakurudzo iyi yaburitsa kuti pamakore matatu kubva muna 2019 madzimai nevanasikana vakafa vachisununguka vana vanodarika chiuru chimwe nechidimbu kana kuti 1532 uye pavashakabvu ava vanosvika mazana matatu ane makumi masere nevatatu 383 vainge vari pasi pemakore makumi maviri nemana ekuzvarwa. Zvabudawo pachena kuti kune vana vari pasi pemakore gumi nemana 14 vaive vatotanga kuita zvepabonde nevanhu vavanoziva asi dzimwe nguva nevavasingazivi. Mumwe wevechidiki anoshanda nesangano revechidiki reYoung People's Network DeBrian Mugara Panyama anoti vakomana nevarume vanoda kudzidziswawo pamusoro pekuchengetedza mwanasikana.
Most of my programs mazhinji anonyanyotageta mwanasikana and mwanakomana kazhinji kacho haanyanyoinvolve mumaprograms aya. Zvinoreva kuti izvo kazhinji kacho ruzivo maererano nenyaya dzesexual reproductive health runenge rwakawandira kuvasikana but kuvakomana riri shoma.
Vachitaura neStudio 7 mukuru wevakuru vanotungamira zvikamu zvemubazi rezvedzidzo yepasi muzvare Kwadza Nai Nyanungo vatiwo panoda kuitwa chirwirangwe kuti dambudziko rakatarisana nevanasikana iri ripere.
Tinoona kuti chakakosha kuti vana vazive zvavari vachiri vadiki vasati vamhandara nemajaha, kuti pamanozosvika pakunzi vamhandara awe jaha agare ari munhu ari kuziva zvaari, anoziva kuzvibata, kuzvichengetedza.
Mutungamiri wevana vadiki vemuZimbabwe Nivhu Mavhu anovawo mudzidzi wepachikoro cheGoromonzi High School anoti vechidiki ngavatambire kure negambukambu revakuru bonde.
munhu iye semwana anofanira kudzira chakamunakira nechakamushatira. Ndinofunga kuti sezvo government yakapa age of consent se18 vanoziva zvavari kuita, saka kana munhu asi tasvika age of consent ye18 ngangogara asiyana nazvo zvokuda kuindulge mune yatinoti yo sexual activity.
Ongororo yakaitwa iyi yakabuditsawo kuti vechidiki vakawanda vari kuenda pabonde vasati vabva zera uye vasati vaziva nzira dzekuvaka mhuri dzakafanana nemakondomu pamwe chete nemapiritsi ekudzivirira pamuviri. Asi kunyange vamwe vaine ruzivo urwu, varipo vane chitsama vanonzi vanotya kuenda kunobatsirwa muzvipatara zvehurumende sezvo dzimwe nguva vachizopedzisira vave kubvunzurudzwa naana mukoti vanoshanda munzvimbo idzi. Mamwe masangano akashanda neUNFPA paongororo iyi anosanganisira UKAID, UNICEF neEuropean Union. Mubatanidzo wemasangano aya nehurumende unoti kubatirana pamwe chete kurwisa dambudziko iri ndiyo yega nzira ingaderedza uye kupedza kuzvitakura kwevana kwadai kukwira. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutongi wedare repamusoro Justice Gladys Muri vakamisa nezuro chikoro cheHarare Polytechnic College kumanikidza vadzidzi kubhadhara mari yedzidzo nemadhora ekuAmerica chete kwete emunyika. Mutongi akati zvikoro zvinofanira kubhadharisa vana nemadhora emunyika zvichishandisa chikero chemari mumabhanga pazuva iroro kana kuti interbank rate. Mutongo uyu wakapiwa mushure mekunge mumwe mudzidzi pachikoro ichi Valentine Ziko achimirirwa negweta Vakosa Mncube vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vati chikoro ichi chiri kutyora mutemo. Zvikoro zvakawanda zviri kuti dhora remunyika riri kuramba richaya simba nekudaro zvave kubhadharisa nemadhora ekuAmerica chete. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube abata Vaziko.
Takaendawo kudare tichimirira vadzidzi vepaRepolitic mushure mekunge vakuru vanotungamirira yaRepolitic inoadministration vakanga vachidhimanda kuti fees inge ichibhadharwa nemari yekunze inovayo yekuUnited States of America. Ndo yakanga vachida kuti vadzidzi vabhadhare nayo vasingade mari yedu yemunyika ino yeRTGS. Ndo yakanga vachiramba.
Vakuru vechikoro ivo vaiti kudii nezvenyaya iyi?
Patakaenda kune vakuru vechikoro tichida kuti tivabvunze tinzwisise kuti nei vachida mari yekunze chete, havana kukwanisa kutipindurawo mubvunzo uyoyo and havana kukwanisa kutipo clarification yekuti wai zviri kuitwa sokudaro. Chavakakwanisa kutiudza ndechekuti havakwanisi kutipindura mibvunzo yedu nekuti hatina kunge tasarudzwa neadmini yavo kuti timirire vadzidzi.
Pamakaenda kudare, zvikonzero zvamakapa ndraiva zvekuti kudii?
Sezvinotaura nemiss of higher tertiary education iyo inoyo inogazeta mafees edu inoti mudzidzi anokwanisa kubhadhira mari neashandisa mari yokunze kana yenyika ino yeRTGS. Ende uyezve tichitarisa kuti isu sevana vabereki vedu vazhinji vanenge vachishandawo mugovernment vachitambiriswa mari yenyika ino yeRTGS.
Dare iro rakati kudii uyezve makatambira sei mutongo uyu?
Dare rakaiswa mutongo wekuti chikoro chinofanira kutambira mari yenyika ino yeRTGS kana vadzidzi vachinge vachida kubhadhara fees yavo. Mari iyoyo inokwanisa kushanda sezvinotaurwa neMinister of Higher Tertiary Education. Mutongo uyu tinoona kuti uri kutambirwawo zvakanyanya nevadzidzi. Vadzidzi vari kufara nemutongo wakabva kudare wokuti tinokwanisa kubhadhara fees yedu nemari yemunyika ino.
Avo vanga vari mudzidzi weParare Polytechnic vaValentine Ziko vachitaura parunare muHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Vanogaya hupfu vari pasi pesangano reGrain Millers Association kana kuti GMAS vanoti vatanga kutenga chimwe chibage kubva kuSouth Africa sezvo chiri mumatura eGMB chiri kunzi nehurumende ndechekubatsira vanotambura chete. kunyangwe ve Grain Millers Association of Zimbabwe vari kuti chibage chiripo iko zvino chinokwana hupfu. Vamwe vanoti hupfu hwatotanga kushomeka muzvitoro uye hwawedzerwawo mutengo. Nonurai Jena anoti panyaya inotevera.
Gurukota rezvemaindustry amai Stembiso Nyoni vanoti GMB ine chibage chinokwanyira nyika, asi vemabhizinisi vane mvumo yekutenga chimwe kunze kwenyika.
No, but millers are free to get. Vanogaya chibage havarambidzwe kutenga kunze kwenyika nekuti ibusiness munhu anotenga kwakachipa.
Zimbabwe yaimborova bembera kuti ine chibage chakakwana kunyange masangano akaita seWFP ainge ayambira kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million vakatarisana nenzara munyika nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Sachigaro weGMAZ vatafadzwa Musarara vanoti kusvika pari zvino vakwanisa kutenga mametric tons zviuru makumi maviri kubva kuSouth Africa.
Tikuwana chibage kubva kuSouth Africa tichipamudzira pane chibage chatinacho chemuno muZimbabwe. Tinodaira kuti chatiri kupinza pari zvino chingangoita 20,000 tons.
VaMusarara avo vari kutenderera matunhu makuru ose vachiongorora mamiriro akaita nyaya dzehupfu vanoti vari kugaya hupfu hwakawanda asi hausi kusvika kuvanhu nemitengo yakatarwa.
Kune artificial shortage yekuti uku kupera apo nepapo, asi kwete nokuda kwekuti chibage chishoma kwete.
Mukuru wekambani inogaya hupfu yeNational Foods vachipo Neta vanoti vari kutengawo chibage vametric tons zviuru gumi pasvondo kubva kuSouth Africa. Patabvunza kuti sei makambani ave kutenga chibage kuSouth Africa asi hurumende ichiti matura eGMB akazara, mutauri weGMB vanhevha Kanyemba vachititaure nemunyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obet Jiri avo vati chibage chiri kuGMB ndechevanhu vanotambura chete.
Mukandiisa GMB is not the buy of me, this is the buy of last resort. I think GMB haifani kupa kumamillers, inofanira kupa for social welfare kwenzendo SGR asi Grain Reserve. Zvino mukati munovigisa motora mupazi vanhu vane kapasiti vari mubhizinesi rokutenga chibage munoti munenge maakuitei mazi.
VaMusarara vanoti vari kutenderera matunhu ose mushure mekunge vanhu vagunun'una kuti zvitoro zvikuru zvakawanda hazvisi kutengesa hupfu asi hwakazara muzvitoro zvidiki uye huri kutengeswa nemari yakawandisa pane inokurudzirwa. Hupfu makirogiramu mashanu kana kuti 5 kgs inofanirwa kutengeswa nemari madhora mashanu nemasendi makumi mashanu kana kuti $5.50 iri kutengeswa muzvitoro zvidiki nemadhora masere kana kuti $8. Amai Medis Mupandawana ndemumwe ari kuchema chema nekushayikwa kwehupfu hune mutengo uri pasi.
Ndakatanga ndaenda acho muvendors ndikashaya. Okay, ndapandashaya. Pandazanga TMSouth kakushaya. Saka musoshira ndakatoshaya hupfu. Saka ndinokona sekuti hupfu vakuviga pakuti maprice ndokufungopa.
Amai Nyoni vanotiwo vakavimbiswa nevanogaya hupfu kuti hupfu hauzoshayikwi munyika uye vanokurudzira vanhu kuti vamhanharire vezvitoro zviri kudhurisa hupfu kumapurisa sezvo iri mhosva.
Mukaona vezvitoro vachidhurisa hupfu vamhanharirei kumapurisa sezvo iri mhosva.
WFP yakatotanga kubatsira vanhu zviuru mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 270,000 nezvekudya kusvika muna kurume. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tine urombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasati fenyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition muririmi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona Ndebele zvinotanga na 7 Maneru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na 9 uye 11 Maneru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Panguva iyo nyika dzepasi rino dziri kuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas imbomira kuitira nhaurirano dzekuti vasungwa nevari munhapwa vasunungurwe. Mauto eIsrael anonzi abomba muGaza achitiwo auraya varwi veHamas 15. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti vanhu zviuru makumi maviri nemazana mapfumbamwe kana kuti 26,900 vaurayiwa muGaza. Israel inoti vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri kana kuti 1,200 vakafa pakapinda chikwata cheHamas munyika iyi ndokutanga kuuraya vanhu. Kubaiwa nhomba yemheta makumbo kana kuti polio kwaifanira kutanga muna mbudzi gore rapera muKenya kukamiswa nenyaya yemvura yainaya kwatanga zvakare iwo mwedzi uno. Kenya inoti urongwa hwekubaya vana vari pasi pemakore mashanu zviuru mazana nemanomwe nemakumi mashanu kana kuti 750,000 huri kufamba zvakanaka. Chirwere ichi chikasarapwa chinokonzera urema. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi tine hurukuro navagarikai Nyajina vari kushanda semutyairi wemotokari inotakura vanhu kana kuti taxi driver vari muCape Town, South Africa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandebiri weStudio 7.
Munyika yeSouth Africa ndakauya gore ra2007 mushure mokunge ndarasikirwa nebasa kuZimbabwe kwandaishanda kuTel 1 ndokubva ndauya kuno. Saka pandakapinda muno muSouth Africa ndakamboshanda zvangu pane imwe hotel for 8 years. Ndade kuzoonawo kuti makore anenge akufamba aya mukukura umu tingarave takangombunyikidza ana adiki kuramba tichingomukira nevana adiki kumabasa ndokusiya basa ndokupinda mubasa remataxi. Rindaura kuti ndorine age inenge yakanga yakuenderana nezvandiriwo 40 years and above isina pressure. Saka ndokuchitanga kupinda muchitaxi industry muzvakanaka nakawo.
Tinozwa kuti zvizvarwa zveSouth Africa hazvidi kuti vekunze vange vachipinda mumabasa azvinenge zvichiita akafanana naivo yekutyaira mataxi. Muri kukwanisa sei kunge muchiramba muri mumubasa iri tichinzwa matambudziko anoitika yekuti dzimwe nguva vanotorwisa vatyairi vekunze kana kupisa dzimotokari dzavo?
Chinoita kuti tirambe tiri mubasa iri ndezvimwe zviya zvokuti pane nyuchi dzinoruma ndopane huchi ipapo. Saka unoramba uchidarowo kuti zvazvaita kuti ukaramba uri kokumba nhai wakandemiri unodyeiko. Woramba wakada kuti hapana kusiri kufa. Kunyange iyo nyika yedu iyoyo chaizvo kuna Mwari ugarama wachigomera, asi nechikonzero chekuti chokubata chaiyo chaicho panenge pasina unozoona kuti aiwa regai tirambe takararo. Bari chinoitika zvavo nechokuti vanhu ava vanotivenga havo vagota sekutidawo futi, asi vanogarikanawo zvakanaka chaizvo kana uri munhu usingade kubata-bata chavo mune zvakaipa.
Matimambosanganawo here nematambudziko iyaya ekurwiswa kana kutorerwa dzimotokari? Tinonzwa kuti muSouth Africa munoitwa yavanoti pachirungu carjacking vachishandisa futi nezvimwe zvakadaro.
Ya, nyaya yecarjacking iyi aiwa tasangana nayo kakati kuti iyezvo ndingati ndasangana nayo kakatatu. Zvisangana nayo kekutanga handina zvandainge ndafungira kuti zvii zvaiitika. Ndakange tasiushedzwa nenyaya yefoni dzatinoshandisa idzi. Zvisinei mota haina hayo kutora nguva yakatirebei nekuti mota yange ine treka. Mapurisa akabva amhanya mhanya in 20 minutes time mota yakanga yawanika. Ndakasiya ndarohwa nechibhakira ndakutobhidha paya paya mota chibva taziiwana zvangu.
Mune tarisiro yekudzokera kumusha here kuti munge muchitangawo kana bhizimisi renyu iro rekutakura vanhu redzimotokari idzi kana mateksa?
Tarisiro chaiyo yekuti nemamiriro akaita nyika yedu yeZimbabwe kuenda kunotakura vanhu vemateksi kumusha, handina tarisiro iyoyo nechikonzero chekuti vanhu vagare vacho vemuZimbabwe vacho mari yacho inenge isipo ndezvekuchema chete. Saka ndinoona zvakanaka kuti ndiwe munhu anoaka musha wangu semavakira andiri kuitawo kuti kana ndikazenge ndazoroora ndine wanawo zvandinenge ndichiita ndiri pamusha tika chenge toto huku, tumbuzi, nishida aro ndivipo zvinoita vamwe izvozvo. Asi zvokuti takura vanhu kumusha chaizvo, zvichida kana pane nekusanduka kunenge kwaita kubararamire vanhu muZimbabwe, ndovanengavange nishida aro baba kandemini.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vangadai vakateerera pane inonguva.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe zvikurusa vatiinavo muno munyika yeSouth Africa ine nderekuti kune vakomana nevasikana vari mubasa ratiri kuita kuti vagari vemuno ngavasakanganwa zvatakavinga kubva nyika yedu yechipikirwa kuti takavingei ende ndinovakurudza kuti ngaroorane vematongo.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vagarikai Nyajina vari parunhare muCape Town, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Mumakwikwi eAfrica Cup of Nations asvika kumaquarterfinals achaenderera mberi nemusi wechishanu, Nigeria ichitamba neAngola nenguva dza7 PM, DRC ichitamba neGuinea nenguva dza10 PM. Mumwe mitambo iriko nemusi wemugovera. Kuti tize nezvemitambo iyi ngatinzwe hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 nevaimbo vamurayiridzi wechikwata chemaWarriors vaCharles Muhlauri.
Game, to be honest with you, bora riri kuchinja in each and every year. But my stages, I get us an Africa Cup of Nations, World Cup, UEFA. I'm not sure my changes are in the world of football. So I'm not sure. I was once in the FIFA technical committee. We will be analyzing what are the changes that have come up in this tournament. So I want to talk about changes. So in every tournament, like right now, we can write a report as soon as our owners are changing from our tactics. That my tactics are going to say this, how have been most of the team been able to break their opponents and break their lines. All those things, this is really very important. Team, as a country, we learn from a coach's perspective. Then for administration, munenge muchiona kuti bora pachizvaro rinotungamirwa sei, and the nandare dzedzi dzakamira sei, nekwatiri kwachiona kuti ndepapa tofanira kuti tigadzise. Saka gore rino tinogona kudzidza zvakawanda.
Tombotarisawo nyika yeZimbabwe, zvii zvingadzidzwe nenyika yeZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika ikoko kuIvory Coast?
Ivory Coast, dei Zimbabwe, dei Zimbabwe yakatotumidzira vanhu to understudy, kuti vaone zvii zvinenge zvichiitika, because for Africa Cup of Nations, there's a lot of things zvinenge zvichiitika. Ndakaenda in 2006, ndina naAdmaya Chaderera na minister anzi Chikwedere to represent Zimbabwe trying to bid for hosting Africa Cup of Nations. But kana tine matournaments akadai so, ndopanenge patipo mukana kuti tinostudy, understudy how to host Africa Cup of Nations, and so that if at all tichabva planning committees edu vanozouya tinenge tiine template to use izvo zvakaitika kuIvory Coast and what can we learn. But tine advantage yekuti kazhinji matvs anotibatsira kuti tiona kuti zvii zviri kuitika organizational mistake, kaona zvaanenge achifanunge ari from officiating to kuona kuti mareferees, how are they handling the games, what do we need to be looking at from coach, my coaches vari kustadha vachiona kuti matactics, what is changing right now in line with modern trends. Because my modern trends, they say bora anongoonekwa only at big stages. Kana chichi mabig stages, tinoitira World Cup, maChampions League, UEFA ana Africa Cup of Nations ava nana maybe ana CONCACAF, ma South American big tournaments. Ndova patoita analyze so kuti bora riri kuenda kupi mazuva ano, vanhu matactics akushandiswa ndapi, mateams akawina sei, what were they doing differently, mateams akadyiwa, What is it that caused them to lose?
Avo vanga vari vakamborayiridza chikwata chemaWarriors vaCharles Muhlauri vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare muno muAmerica. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk, apo tichange tichitarisa zviri kuitika mubato reCCC pamwewo nekusunungurwa kwavasikala. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Ongororo yabuda nhasi inoratidza kuti vanasikana vakawanda vari kubatira pamuviri vasati vabva zera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mwina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.